Vawa mambo varamba chikumbiro chemuchuchusi amaichedza muhwanda vaka chekuti vasikala vabhadhare mari inosvika zviuru makumi mashanu emadhora emari TGS. Amai muhwanda vaka vange vatizve vasikala vasabvumidzwe kutaura pamusangano nezvematongero enyika kusvika nyaya yavapedza kutongwa. Asi mutongi wedare wabvumirana negweta ravasikala vaAlec Mtshade hama avo vati mari yanga ichidiwa nehurumende yakawandisa uye vasikala vane kodzero dzavo dzekuita basa rezvematongero enyika nekudaro kutongwa kwavo hakungatadzisi kuita basa iri. VaMtshade hama vati pamusoro pekubhadhara mari yechibatiso kudare redzimhosva kupikita vasikala vanzi vagare pamba pavo St Mary's kuchitungwiza uye vaende kukamba yemapurisa kamwe chete pavhiki vekunomang'ara.
Nhasi tatauya kuzokumbira mari yechibatiso kuti vajobhusikala vatongwe vachibva kunze. Saka mushure mekunge tataurana nemuchuchisi tazoisa nyaya yekudare. Dare rikaona zvakakodzera kuti vasikala vanofanira kutongwa vachibva kunze. Saka vazopuwa maconditions acho ekuti vachagara sei vari kunze. Vakanzi vabvise $5,000 RTGS varambe vachigara kumba kwavo vagozvitaridza kumapurisa chishanu chega chega nguva dzabetween 6 AM and 6 PM vozodzoka kudare vhiki rinouya musi wa24.
Munyori mukuru webato reMDC vaCharlton Wente avo vanga vari padare pamwe chete nechaunga chevatsigiri vebato ravo vati vanotambira nemufaro kuti mumwe wavo apuwa mukana wokutongwa achibva kumba.
Tinonzwa kufara kukuru nekuti vasikala vakukwanisa kuburiswa kuti vaende kumba vanosangana nemhuri yavo and kuti vaende vanomiririra vagari vekuzengeza West kwavanoya ndiwo mutungamiri weparlament. Tinofara chaizvo because dare raona zvakakodzera sekutaurwa kwangu chitwa nemagweta edu anga achimirira vasikala kuti nyaya yakadai haizi nyaya yekuti munhu angazi agare mukoti handirika ende oso chimwe chatifadza ndechekuti varamba kuti vasikala varambidzwe kutaura kumarali zvichireva kuti vasikala vanokwanisa kubuda vachikontinua nebasa ravo because mutungamiriri webato redu MDC.
Mushure mekupuhwa kwavasikala mukana wekubhadhara mari yechibatiso vatsigiri veMDC vange vauya kuzovatsigira vabva vatanga kuimba vari panze pedare vachipembera. Izvi hazvina kufadza mapurisa anga akawanda padare apa ayo aedza kuvanyararidza asi vakundikana. Vasikala vari kupomerwa mhosva yekuda kupidigura hurumende apo musi wa6 Chikunguru vanonzi vakati vachabvisa mutungamiri wenyika vaima seMnangagwa Panyanga gore ra2023 resarudzo risati rasvika. Vasikala vanotarisirwa kudzoka kudare kupikita musi wa24 mwedzi uno. Vakawanikwa vane mhosva vanogona kutongerwa kugara mujere kwemakore makumi maviri. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Gandri Maramba.